vagari vemuguta remasvingo vanoti mari iyi yakashandiswa zvisina maturo uye yaigona kushandiswa kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji zvakaita sekushera chibhorani kuita kuti vanhu vave nemwedzi inopfuura mina vasina mvura vava nemvura yakachena. Mumwe mugari wekurujeko vaedmot nyoka vanoti mari iyi yakawanda zvekuti yaigona kucherera chibhorani chikapera vagari vakawana mvura kana kutenga marita emafuta emotikara ndarika chiuru votakura marara ava nenguva asingatakurwi.
Ini sokuona kwava kuziva sokuti ikoko kutambisa mari ndinoziva kunzi mari iyoyo yakashandiswa kudrilawa mabhoho mpanyaya yemvura ekutonetsa kudai so itaibatsika zvavagari panyaya dzemvura. Plus pamari iyoyo yedu yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekutenga siro mari akatakurwa mucommunity medica kubatsa zvakanakana. Mari iyoyo yaikwanisa kutozvibhadhira futi kunyange vanokushandi vanogadzira zvekutsvatsvaira kana muri mari vari vashandi vekanzuro kana kuti kubatsira kana kuri kunzi vanotora kana marara vacho vaya vanoti kutadza kutakura marara zvinotitoba mari dziya dzekuhayiwa dziya dzamuta kupiwa mari dzozotakura marara yavo pachinhambo chekutemba nemota dzekanzuro pamwe dzinotadza kuuya.
Nyanzvi dzekucherwa kwezvibhorani kumakambani akaita sePort Drilling pamwe nemasvingo Irrigation Services dzataura ne2007 dzati zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica zvinokwana kuchera chibhorani chakadzika kudarika mamita makumi mana pamwe nekuisa mapaipi acho kuti chishande mukuburisa mvura. Mumwe mugari wekurunyararo West vanomogwara vanoti zvinorwadza kuti kanzuru yakapa chipo chakadai ivo vari kutambura kuwana zvikwanisiro zvakawanda kubva kwairi kunyanya mvura. Vagwara vanoti dai kanzuro yakashandisa mari kugadzira michina yekupomba mvura iyo yachembera uye inogara ichifa nekuti makwikwi ekubika chikafu chechivanhu haana zvaanobatsira kuvagari pakufambisa kwemabasa ekanzuro.
Nyaya yemari yakadhonedzwa nekanzuro aitingi isusu vagari notishungurudza nekuti mukatarisa izvizvi pane maservisi akawanda atinoti mvura chaichaiyo yanga nevhiki zvingauyi marodha haana kugadzirwa. Saka chavanokoshesa hamino kuti vanenge vachiti chii mvura kumaresidensi ine vamwe maservisi akakosha ari basic need kana kuti kombeshe nekubika yemutunga yemudzimu yemutungamiri wenyika ipapo hatichazinzwisisi nekuti mari iyo tikazvitati taka ingadi yakandana kunogadzira pambi inenge chinzi yakafa kana kubushmed kunopamba mvura kanakuti di yakatochanelwa kupinda kune ine saidi rekuti chi vanhu vamite mabasic needs avo. Saka mari yaadhondona nekanzuroka aitini isusu vagara hazvina kutamba zvakanakanaka.
Munyori wekanzuro masvingo vaedward mukarati wavaramba kutaura nezvenyaya iyi vachiti inoda meya patsa dzavo sezvo ivo vaita mutete. Meya wemasvingo vakoleni maboke vatsikatsika panyaya iyi vachiti vakange vasipo pamusangano wakabuda chisungo ichi asi vabata bazi rezvemari rekanzuro vachiti harisati rabhadhara mari iyi yakakumbirwa kukanzuro nehofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika.
Iko zvino handisi muofisi kana ndaina ndiri muofisi ndanatsa kutarisa nezvenyaya yachona ndambobuda mutaundi asi ndacheka neofisi yefinance zviri kuonekwa kuti mari yerudzi uhwohwa hapana payakambobhadhagwa. Kuda kana yakadinya yakadiscusswa kucommittee level nekufukanzo kana yakaziva kufukanzo ikapasa kana ikasapasa but chandinozva ndechekuti kana isati yatobhadhagwa kudaro kureva kuti haina kupasa kufukanzo kana kuti kucommittee but zvinogona kudaro zvapakaitwa request sepanogara panogara pachingeitwawo kana vakuru vachiuya kana pachiitwa mutambo mukuru panoitwa kukumbira kuministri vangu nokumbira rubatsiro but zvinozobva kukanzwa kuti vanokwanisa kubatsira nechii.
Asi mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari vemasvingo united residents and ratepayers alliance vaanoziva muguti vati vane humbo hwekuti kanzuro yakaita chisungo iyi chekuti bazi rezvemari ribhadhare mari iyi nekudaro havasi kufara nazvo.
Mari $2015 yakatobhadhagwa nokuti pamaresolutions ataona akadoitwa mufull council meeting director wefinance vakatonzi vaibhadhare mari iyo saka titori nechokwadi yekuti yakabhadhagwa. Isu kwatiri sevagari tinoona iri mari yakawandisa chaizvo takatarisana nedambudziko ratitori naroto masvingo tatova nemwedzi wese tina mvura. Imari yaigona kushanda chero kuchera chimwe chibhorani, imari yaigona kushanda chero kutenga transfoma yacho inonzi yakatsva kuti tiwane mvura asi tiri kuona kuti apa paitwa nyaya yekuti vaita mamisplaced priorities zvekubika izvi hatinei nazvo isu kana takatarisana nematambudziko atiri kuita semuno masvingo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekutanga vadiocharamba kuti tizodivi ravo panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga isiri kubatika. Asi vamwe vagari vanoti vanoshandiswa zvikuru kuti hofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika inokumbira makanzuro ari kutatarika mari yekuita zvirongwa zvisina kukoshera vagari vekumasvingo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.